Nasi tiri kupemberera zuva ratinoti iro International Day of the Girl Child, zuva ratinoita mhemberero dzekutarisa kwatakabva patiri uyezve hurongwa hwemangwana zvine chekuita nekupa vanasikana izwi nekuita kuti vange vachigara panoitwa hurukuro dzine zvechekuita neupenyu hwavo. Uyezve kuramba tichiona kuti kune here kuenzaniswa kwemikana pakati peupenyu hwavo nezvine chekuita nekodzero yavo.
Nyaya dzekodzero dzemwanasikana dzakamira sei muZimbabwe?
MuZimbabwe tiri kukurukura nyaya dzeNDS1 tichikurukura nyaya dzeAgenda 2030, asi hatikwanisi kuita hurukuro idzodzo kana tisiri kutaura nezvebudiriro nenyaya yevanasikana. Tikuramba tichitambudzika nezvibodzwa zvevana vari kurodzwa vari vana vadiki, zviri kuita kuti ramangwana ravo riparare. Vamwe vari kufa vachibara, vamwe vari kuchengetedzwa vana ivo vari vanavo, vamwe zvakare vari kubva vatadza kuenda kuzvikoro, vamwe vachipedzisira vane utera hwekurwara, vamwe vacho vari kushaya mikana yekuwana ruzivo rune chekuita nehurukuro dzepabonde, zvinoita kuti vazoenda kune vanhu vasingazive uyezve vasiri vana mazvikokota vachiedza kubvisa pamiviri. Zvakawanda zviri kusangana nevanasikana.
Zvamuri kuitawo sesangano kubatsira kuti vanasikana vave neupenyu huri nani ndezvipi?
Tiri kutarisa nyaya dzekuti vanasikana vari kuramba vachimbunyikidzwa nevanhu vari pedyo navo. Isusu tiri kutaura kuti nyaya dzekumbunyikidzwa hatichadzida. Mitemo yakawanda yakagadzirwa munyika yedu. Saizvezvi tiri kupemberera nyaya yeage of consent yatakanga tane makore chitambura nayo, uyezve nyaya yemarriage act neyatinoti children's rights act yatakapiwa. Asi tinoramba tichiona kuti mitemo yatinayo iri kuda kuti ichigadziriswa kuti vanhu vagoziva kuti mitemo iyi inoshanda sei, kuti zvakare makomisheni akazvimiririra aone kuti tine zvatiri kuita here zvinobatika kugadzirisa upenyu hwevanasikana.